Mashoko akanaka zvakanakisa. Akanaka nekuti ari kupedza kana kakatambudziko katata tase kunzwa sekuti vamwe vangavochemera kuti dai zvatidzatsirika takutanga kushandisa mari yedu mabhengi angu andonditumirawo kanzi magona kushandisa kuda pasine mashoma asati apedzisa asindinoimba kuti kuda parinozoingirana nhasi pamwe neramangwana zvinenge zvanaka saka ndinoona sekuti kufamba kwezvinhu kwakanaka kawo
asi tiri kunzwawo vamwe vari kuchema-chemawo vagwanyanya kuti mimwe mitemo yakudzikwa nebhanga reRBZ seimwe iri kunzi Exchange Control Directive yekuti vanotara kuti mari dzanga dzisati dzabhadharwa dzemaauction dziya nedzimwe dzimwe dzichashandiswa sei vasina kutaura nevemabhizimisi acho zvinogona kuti vanhu vaite vashaye chivimbo nezimbabwe vopedzisira vabudisa mari dzavo munyika
mataura vari zvakanaka dzakanga dzisati dzabhadharwa zvinobvanga guru rehurumende raakutotsanangura kuti dzinobhadharika sei munoona zvinoitika mukoma panoitika chiitiko chikuru chakadai pane zvimwe chimwe nechimwe chinosaririra asi ndafarira kuti zvimusarurudzwa izvozvo ndizvo zvagadziriswa nepanga guru rehurumende wongu haushayiwi varivi vatatu vanoti magadzirisiro amatiisa aya andikanganisira asi ndinoona hangu zvisina kunyanya kuipa nekuti zvakanga zviri mhepo zvaenda kunogadziriswa mozha pachirungu
ko vamwe vari kuti hapana zvitsva pane zviri kuitwa izvi zvakangofanana nezvakamboedzwa kanotokwanisa kutosvika katanhatu pachiunzwa mari itsva asi zvichizongoguma yave misodzi
akabarwa chikuru apo pane musiyano wakakura nekuti tine mari yatidyi nezvicherwa zvakakosha